Nengo idzi idzo dzinoti vatatenda mumbeyarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vanyasha Frank Mpashlo vesangano reTransparency International Zimbabwe pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust COTRAD vagamuchirai mukura vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavakamhara vachibva kuPrague guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamunangagwa pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe vatava nemoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava
tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu varivo vana kutanga zvikurusa George Makoni weCCDZ Frank Mpalo weTransparent International Gamuchirai Mukura anovaye coordinator weCOTRAD natatenda anomirira Citizen Manifesto kusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika vakasungwa vachidzika panhandare yendege yeRobert Mugabe International tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana mumaoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika saka yakutaridza usimba hwayo kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu izvi tinozviona nekuti hakasi kekutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anovachepeseni wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi saka kuvari kuedza kukudza dendere rekusunga nekumbunyikidza vanomirira kodzero dzevanhu seCrisis Coalition tinoti hurumende yeZimbabwe ngaisarambe ichienda nenzira yekubata neuruoko rwesimba kasi ngaicherechedze zvibvumirano zvazvinoisunga zvinosungirikidza ukama hwayo nenyika dzepasi rose zvinosimudzira kodzero dzevanhu iregedze varume vanava vaende vandokwanisa kuita basa ravo vange vane hama dzavo dzinodikanwa uyezve vange vachiyanana nemhuri dzavo
vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepanhau reHerald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvokupidigura hurumende asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakasiyiwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika
inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisa nehurumende iyo hurumende iri kutonga zvashayisa mufaro kana nenhunzi chaidzo zvaisaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanonenera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu vemuDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years dzatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe, vanhu vaneta, havachada, vatadza kutonga.
Zvichakadai, vabvamo vati vari kutarisira kuti vasungwa vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.